Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. America inoti iri kusimbaradza kudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica panyaya yekutumira umhizha hwepamusoro-soro kana kuti masatellites kumwedzi pachishandiswa zvitundumusere-musere. Muteedzeri wegurukota rinoona nezvemagungwa, mamiriro ekunze neumhizha mukufambiswa kwemashoko muAmerica, amai Monica Medina, vanoti kudyidzana uku kwakakosha zvikuru munyaya dzebudiriro. Amai Medina vakachingamidza Nigeria neRwanda senyika dzekutanga muAfrica kunyorerana chibvumirano ichi chinonzi Artemis Accords. Vanoti nyika 23 dzaisa runyoro rwadzo pachibvumirano ichi kusvika pari zvino. Vati uyu munongedzo wenyika dzakasiyana-siyana dzine chido chimwe chete chekusimudzira humetura neumhizha munyaya dzezvekuongorora mamiriro akaita pasi rino. America inoti zvibvumirano izvi zvinoenderanawo nedonzo rayo rekushanda nekambani yeNASA Artemis Program kuona kuti yatumira mudzimai wekutanga uye mutema wekutanga kumwedzi nechitundumusere-musere. Kuburikidza nechirongwa cheAtemis, America inoti iri kuda kuumba muubatanidzwa hwenyika dzakasiyana-siyana usati waonekwa munhoroondo yenyika dzepasi rino uchiita mushandira pamwe hwakadai. Amai Medina vanoti masatellites anenge ari pasi achiona zviri kuitika kumwedzi akakosha zvikuru mubudiriro yenyika dzepasi rino. Semuenzaniso, amai Medina vanoti umhizha uhu hunobatsira kunzwisisa nezvenzvimbo dzinogona kuparadzwa nemoto uye kuruka mazano ekuti zvingadzivirirwe sei zvichibatsira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu kana neupfumi hwavo. Vanoenderera mberi vachiti mwedzi wapera, Uganda neZimbabwe dzakatumira masatellites kumwedzi anenge achitarisa nyaya yekuchena kana kusviba kwemvura, kushandiswa kweminda uye mamiriro evhu. Vanoti America ichaenderera mberi nekushanda nedzimwe nyika dzemuAfrica pazvirongwa zvakadai zvekuona mamiriro akaita pasi rino pachishandiswa umhizha wechizvino-zvino kana kuti masatellites. America inotiwo iri kufara nerutsigiro rwairi kupiwa nechikwata chenyika dzemuAfrica dziri muUnited Nations kana kuti African Group dzakaisa runyoro rwadzo pachibvumirano chekusatumira zvombo zvehondo zvemuchadenga zvinokanganisa mamiriro ekunze. America ndiyo yakaunza chisungo ichi kudare reUnited Nations. Amai Medina vanoti America yakazvipira kusimudzira umhizha hwekuziva mamiriro ekunze zvichiitwa murunyararo. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.